Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu mbudzi 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaita ayo vangaura iwe vamunanga vanotaamba chitechichi vamboko hatisati tanzwa pfungwa dzavo panyaya.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanoda kuti mutongo werufu dzoke kuranga vanoponda nevanobata chibharo. VaMugabe vanga vachiiga gamba renyika vaDoni Muvhuti kumarinda eHeroes Acre muHarare.
Dura redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti vakauya nemakiti pakangouya maDVR kichedu. Dura rekutanga ratoti consolidation sei vakatouya ratohovepo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanotaura neStudio 7 nezvekuchengetwa kuri kuitwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota. Vanhu vasere vanourayiwa muNew York nemunhu anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanhu vanobatwa nemhosva dzekuponda vanofanira kutongerwa rufu kunyange hazvo muine kusawirirana muhurumende yavo panyaya iyi. VaMugabe vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika vaDoni Muvhuti pamarinda anoradzikwa magamba enyika paHeroes Acre nhasi.
Vashitaura pakuradzikwa kwavo Muvhuti paHeroes Acre nhasi, vaMugabe vati kunyange hazvo paine muonero wakasiyana panyaya yekutongera vanhu rufu, ivo vanoda kuti vanhu vanenge vabatwa nemhosva yekuponda vatongerwe rufu. Mumwe wavatevedzeri vavo vaEmerson Munangagwa, avo vakapona neburi retsono kuti vagurwe musoro paitongwa nehurumende yevachena sezvo vaive nemakore ari pasi pemakumi maviri nerimwe chete mushure mekunge vabatwa nemhosva yekukuvadza zvivakwa zvehurumende yavepo panguva iyi, vakabuda pachena kuti havatsigire kuti vanhu vatongerwe rufu. Asi vaMugabe vati nyaya dzekupondwa kwevanhu munyika dzavari kuturwa nemukuru wemapurisa munyika vaAugustin Chihuri zuva nezuva dzanyanyisa kuwanda. Nekuda kwezviri kuitika izvi, vaMugabe vati veruzhinji havafanira kuzoshamisika kana mutemo wekutongera vanhu rufu wave kubata munhu wese.
Ndaita ayo vangaura iwe vamunanga vanotaamba chitechichi vamboko hatisati tanzwa pfungwa dzavo panyaya. Saka ainda kufunga kuti kwete, let's restore the death penalty. Vanhu chionai vari kutamba nerufu kuuraya vamwe kundo zvatakarugira tiri kuviga Donald Trump.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti bato reZANU-PF rinogona kuchinja bombero remutemo chero ipi nguva kuitira kuti chero ani zvake atongerwe rufu kana achinge abatwa nemhosva yekuponda sezvo rine nhengo dzakawanda muparamende. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga vanoti zvekutongera vanhu rufu hazvina chazvinobatsira mukudzikisa nyaya dzekupondana.
Zvakaoneka kuti hapana zvinobatsira. Saka pari zvino 19 nyika 19 mu Africa achatotongere rufu dzakati adzishaurai vanhu kana dzavabata nemhosva. Zimbabwe, Botswana, Somalia, Sudan ndozi nyika dzimwe shoma-shoma dzichikutaura rufu.
Zvichakadaro, vamugabe vasora veruzhinji vanosiya mari dzemupiro kumaprofita vachiti maprofita mazhinji ave nhema. Ataura akamirira mhuri yemushakabvu vasame otendai muvhuti vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Kuri musiyamwa wamuri mhofe mukono mafamba rwendo rwenyu masvika pamakatarirwa namwari kuti musvike maakusangana nemamwe magamba ari pano tinozvazve kuti mumweya muri kusangana nevamwana musiyamwa vakatungamira kumberi kwenyu. Tinoti pane ino nguva fambai zvakanaka musiyamwa, tatenda.
Mushakabvu uyo angasikazivikanwe zvakanyanya neveruzhinji anonzi akashanda zvakaomarara ari kunze kwenyika munguva yehondo achitsvagira varwi vehondo rubatsiro rwemari, chikafu nezvimwe zvakadaro. Hondo yapera, vamuvhuti vakazove nhengo yebhodhi rekambani inodhinda mapepanhau ehurumende Resim Papers, uye vanga vari nhengo yezanu PF National Consultative Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amairita Makarau vanoti vakagadzirira zvizere kuti mazita evanhu vari kunyoresa kuvhota achengetedzwe. Mapata anopikisa pamwe nesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vanga vachiti ZEC inofanira kunyatsobuda pachena nezvedura iri kuti pasaite mutauro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Makarau.
Sekutaura kwandakamboita, isu tine mishina wakauya pamwe chete nemakids ayo wakabva kuLaxton. Iri ndodura rekutanga rinosvikira zvinhu zvese zvinenge zvichibva kuvanhu vari kunyoresa vari mumaruwa. Imomo ndomazvino mandikati mazvinoitwa yatinoti consolidation pachirungu, pazvinounganidzwa pamwe chete zvozopfuura pamushina uya wandakambotaura unonzi weAFIS, Automated Fingerprint Identification System, apo pazvinenge zvaakupepetwa zvinokuona kuti aya mazita abva mudura rekutanga iri. Mazita evanhu vakangonyoresa kamwe chete here, pane vakanyoresa kairi here kana katatu, vachibva vapepetwa vakanyoreswa kairi katatu vachiiswa kurutivi. Zvozoenda izvo museva yavichazogara imomo matichachengetera voters roll yedu. Ndo mafambisirwo atichaita data redu kubva kwarinoitwa kumaruwa kusvikira tazogadzira voters roll.
Saka kutaura iko zvino muri kuchengetera papi maane mishina yese here yamataurai?
Wongu mushina wekutanga dora redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti rakauya nemakits pakangouya maDVR kit yedu. Dura rekutanga ratoti consolidation server rakatouya ratowepo.
Saka chasara chii? Ndezverunyoro rwemaoko kana kuti mafingerprints chete?
Chasara ndeo chiye chandati AFIS chiye chinotarisa kuti munhu uyu akanyoresa kairi here kana katatu. Icho chatichazoshandisa muna December tapedza kuunganidza zvese zvinenge zvabva kumaruwa. Ndo chasara chete ichocho.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission Amairita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, chirongwa chekunyoresa kuvhota chinopinda muchikamu chepiri mudunhu reMashonaland and West, dambudziko rekuwana gwaro rokupupura panogara munhu kana kuti proof of residence richinetsa zvakanyanya. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekuwana gwaro reparogara munhu iro rinodiwa pakunyoresa kuvhota riri kuramba richitemesa vakawanda musoro, izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu varamwe kunyoresa kuvhota vachiti zviri kuvatorera mari nenguva. Asi veZimbabwe Electoral Commission vanoti pane magwaro akawanda anokwanisa kushandiswa anosanganisira gwaro rinonyorwa nemuridzi wepanogara munhu, gwaro rakanyorwa nakanzura wenzvimbo kana sabhuku kana mukuru wepachikoro chiri munharaunda. Vanhu vanogonawo kushandisa tsamba dzekumabhangi, tsamba dzakanyorwa nevezvitoro zvinopa chikwereti zvakaita seEdgars, OK nezvimwewo. Tsamba dzakanyorwa nehama neshamwari dzikadhindwa nekambani inofambisa matsamba yepost office zvinokwanisa kushandiswa mukunyoresa kuvhota. Asi vanhu vakawanda vari kutadza kunyoresa nekushaya magwaro aya. Zeki yakaisa chikumbiro kubazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuti vashandi vayo vapiwe masimba ekutoresa vanhu mhiko. Gurukota rebazi iri vaObert Mpofu vakaudza Studio 7 kuti vachaita izvi kuburikidza negwaro rehurumende kana kuti Government Gazette. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaLancelot Mavhima vanoti Zeki inofanirwa kusiya magwaro akanyorwa panzvimbo dziri kunyoreswa kuti zvive nyore kune vanhu vanenge vauya vasina magwaro aya.
Kuti ma-RV9 forms havo ka ari kunzi anono commissioner somewhere. Saka then munhu ukasvika kuti uzowana effort yekutora mari kuti uende nayo kutown, unosvika kudhindisa kumapurisa wodzoka, then vanhu vanoora moyo vabva vasiya. Saka tiri kuti a commissioner should be there kuti pogara pane mapepa akakomishinewa.
Matambudziko emichina yechizvino-zvino anonzi ari kuwedzerawo sezvo mimwe michina iyi iri kuburitsa gwaro rimwe chete rinoratidza kuti munhu anyoresa pane kuburitsa maviri. Kunyange hazvo Zeki iri kukurudzira vanhu vose vasvika makore 17 kuti vanyorese kuvhota, chiri kushamisa vakawanda ndechekuti mapurisa ose haasi kunyoresa, vachiti vakanzi vambomira kunyoresa kuvhota nevakuru vavo. Mumwe mupurisa asina kuda kudomwa nezita anoti mapurisa ose akamiswa kunyoresa kuvhota vachinzi vachazotaurirwa zvekuita nevakuru vavo.
Dambudziko ririkuitika marakaitika manjero kuti ndokanzi izvoni kuti tokona kukuti register nesatiti and munoregister pa one place imimi munozodistribute mapolling stations akasiyana siyana tichazokudza zvamuchaita after.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa amai Kelly Ticharamba sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mune imwe wenyaya, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora zvikuru Ishe Fortune Charumbira, vanove mukuru wemadzishe, nemashoko avo kumusangano wemadzishe weNational Conference of Chiefs kuulawayo nemusi wechishanu, ekuti madzishe anotsigira bato rezanupf nemutungamiri waro Robert Mugabe. Magweta aya ati uku kutyora bumbiro remutemo rinoti madzishe asapindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo achizoguma oshungurudza vamwe vasingawirirane nepfungwa dzavo. Dare repamusoro reHigh Court rakatara mutongo wekuti vaimbova meya weGweru vaHamutendi Kombai nevaive mutevedzeri wavo vaKenneth Stole vadzoke pabasa. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Magweta ange achimirira vaviri ava audza Studio 7 kuti vakatambira mutongo uyu nezuro. Rimwe remagweta aya vaiso Mandipa vati vari kufara zvikuru nemutongo uyu vachiti unoburitsa pachena kuti vaviri ava vaive vasina mhosva zvisinei nemutongo waive wapiwa netribunal yaive yasarudzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere. Vamandipa vati mutongo uyu unoreva kuti vaviri ava vave kudzokera pakuve makanzura uye vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzose dzavaifanirwa kupiwa vari pabasa.
Saka tinonzwa kufara zvisingaiti nenyaya yejudgment iyoyi nekuti zvinoratidza zvazvo kuti mutemo ndiwo wakashandisiwa ipapo. Tichinzwira mutongo wacho wajudge Matonzi unotanga uchiti mutongo weindependent tribunal yakagarira makanzura uyu waiswa parutivi. Votera zveuchiti kubatwa nemhosva kwakaitwa Hamutendi Kombai nemamwe makanzurasi kwasendekwa futi parutivi.
Muna nyamavhuvhu wegore rapera vakasukuere vaive vamisa basa makanzura ose 17 kusanganisira vaKombai navaStole ndokuzovadzinga zvachose muna kurume wegore rino vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe neuori. vaKombai navaStole nemamwe makanzura 10 vaive vakwira kudare vachipikisa kumiswa basa kwavo uku. Mamwe makanzura 10 akadzorwa pabasa muna kurume gore rino asi vaviri ava vange vachakamiswa basa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakasukuere kana kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Asi vaDidmas Tewa vanove mudzidzisi wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu kana kuti Conflict Management and Development Studies neZimbabwe Open University varivo mugari wemugweru vanoti nyaya yekudzingwa kwemakanzura yakadzorera kumashure zvikuru nyaya yebudiriro muguta reGweru. Bato rinopikisa reMDCT rinogara richichema-chema kuti gurukota rezvematunhu rinopindira munyaya dzemafambisirwo emabasa mumakanzuro emumaguta nemadhorobha ari munyika. Ndaka mirira Studio 7 mbulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanhu vasere vakaurayiwa vamwe gumi nevatatu vakakuvara mushure mekunge mumwe murume anofungidzirwa kuti anotsigira vanopfurikidza mwero veIslamic State kana kuti ISIS avadhuma nemotokari muguta reNew York muno muAmerica. Anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero uyu, Saifulo Saipov, ane makore makumi maviri nemapfumbamwe kuberekwa, ari mugari wemuAmerica akabva kunyika yeUzbekistan uye akatyaira motokari yake mumugwagwa wevanofamba nemabhasikoro. Pane vanhu vakashaya, pane vashanyi vashanu kubva kuArgentina, mumwe wekuBelgium uye vaviri vemuAmerica. Saipov akazopfurwa mudumbu nemumwe mupurisa uye anonzi ari kupa humbo kumapurisa pari zvino. Mapurisa anoti akawana tsamba mumotokari make iyo akanyora achiti anotsigira ISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati vanoda kuferefeta zvakasimba vanhu vanouya kuzogara muAmerica vachibva kune dzimwe nyika. Hapana anoziva kuti pane vakakuvara pane chezvarwa cheZimbabwe here, sezvo mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Peter Tembo, mugari wekuNew York vari chizvarwa cheZimbabwe.
Inini ndinogara padyo nepazvakaitikira zvakaitika nezuro muNew York. Zvinhu zvakadari izvi kuti unyatsonzwa kuti munhu uyu akapindwa nei maringa nekuvakwadaita nhasi uno vachiferefeta vanoferefeta vativo akanga ari munhu anotendera nechitenderano cheISIS.
Pane wekuZimbabwe wamunozivawo here akapindawo mumatambudziko waya?
No, pane zvino hapana wandanzwa. Hapana wandanzwa, asi isu tinongogarawo munharaunda imomo mazvakaitikira.
Mapurisa pane zvaari kutaura here kuvanhu vakaita semi vanogara munzvimbo yakaitikira njodzi iyi?
Mapurisa kazhinji kana vachitora nhau dzakadari vanenge vachingokurudzira vanhu kuti vasaite tsika dzekuteedzana nekumanyisana nenyaya yechitendero cheideology ISIS, vachingoipawo zvakare kuti utano hwedu huri muvanhu, kuti kana maona zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka manyai kumapurisa.
Pari zvino munokwanisa henyu here kufamba makasununguka?
Kazhinji vanhu vemuno vari resilient, vari resilient panyaya yekunge vachiona kuti kana paitika tsaona dzakadai hadzifaniri kudzidzokorodzwe zvakare. Saka vanhu vari kufamba normal.
Hurumende yemuAmerica inoti murume uyu akauya kuno zviri pamutemo asi akauya oita zvinhu zvakadari. Naizvozvo vanoti mitemo yokupinda kwevanhu muno inofanira kusungwa zvakanyanya. Munoti chinyi nazvo?
Inini handitenderani nazvo, nekuti nyaya yakaitika iyi haisi nyaya yekuya muzvakanaka kana kutumisa kuya zvakanaka. Inyaya yeideology yechitendero chinouya nemafungiro emunhu, not nekuti wakauya nemutoo wakaita sei.
Vanga vari mufundisi Peter Tembo vari parunhare muNew York na tanonoka wande weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yedare reSenate inoona nezvekusora muAmerica vaRichard Burr vari kuyambira zvisvarwa zveAmerica pamwe nemasangano enhau kuti vasaedze kurerutsa nyaya ine chekuita nekuedza kweRussia kupindira musarudzo dzegore rapera semunongedzo wekuti vekunze vakabatsira mukusarudzwa kwemutungamiri weAmerica. Mapurisa enyika yeTunisia nhasi asunga anofungidzirwa kuti murwisi wechitendero cheIslam akabaya mapurisa maviri pamberi pedare reparamende muguta reTunis. Bazi rezvemukati menyika rinoti murwisi uyu aizivikanwa nehurumende uye mushure mekubaya mapurisa aya akati anoona sekunge mapurisa vadzvanyiriri. Vanhu vazhinji vanotambira mari dzavo kumabhanga emunyika vari kunyunyuta nekutadza kutora mari dzavo izvo zvavakupa kuti vamwe vana vakundikane kuenda kuchikoro sezvo vanenge vasina mari dzekufambisa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe shirikadzi amai Mesi Chinganga avo vanotambira mpenjeni yemurume wavo kubhanga Rebank ABC vanoti havasi kukwanisa kutora mari iyi. Amai Chinganga vanoti mwana wavo uyo anokwira mabhazi maviri kuenda kuchikoro ava kutadza kuenda kuchikoro nekushaya mari.
Ini keshi yandinetsa, especially nemwana wechikoro uyo ari kunyora maexams uyo anokwira 2 buses every day. Ndatambudzika nenyaya yekeshi nekuti anangaida bus fare anobva kuno 5 rand mufwena mufakose 5 rand kudzoka 5 rand kuuya kunokumba 5 rand zimunguva madhora kana amanheru apa ndingaida mari yekudya ikoko handizozombokwanisa kuafoda mari yechekutindimbe mari yekudya.
Mumwe musikana anoshanda ku 5 Avenue Shopping Center muHarare, Muzvare Ashley Simbarashe, vanoti vave nemwedzi mitatu vasina kutambira mari yavo inosvikira kuStandard Bank. Asi vanoti dambudziko ravanaro nderekuti havasi kukwanisa kubhadhara mushandi wavo wekumba sezvo vasina mari.
Nyaya yekushayikwa kwemari yatonetsa because nyango 50 cents cheyo cheyo kuti ukwire kombi unotoishaya. Vanhu vari kutengesa mari pamablack market but mapercentage acho haasi kutomboita, unopedzera usisina kana mari. Zvoshaya kana zano rekuti wozvifambisa sei, especially panyaya dzekuti unokwira mukombi yekukwira makombi.
Imwe shirikadzi amai Auxilia Mudhonga vanoti havachaziva zvokuita nokuti naivowo havasi kukwanisa kutora mari kubhanga kana kumueco cash.
Zvakaoma kurarama kwacho kuti mari yachina kubhenga hapana kuti mari yachina kutengesa mari yachona masikize 5% 6% yachina kuti uzoigona mari yachina kuti uzvigona uzvigoni. Vana izvo vari kurovha chikoro vanokosa mari yetransport. Kusichirikadza uchaziva kuti utorarama sei. Tiri kutambura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramabhanga panyaya iyi. Kushayikwa kwemari mumabhanga kwava kupa vakawanda kuti vafunge kuti nyika yave kudzokera mugore 2007 ne2008 apo zvitoro zvakasara zvine mvura chete yaitengeswa nenyaya yekushayikwa kwemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chezvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo dziri kuitwa musi wa7 mbudzi. VaTembo avagara muno muAmerica kwemakore anodarika makumi maviri vari kukwikwidzana navaEd Polosky vanove meya pari zvino vari vebato reDemocratic Party, vaJohn Richard Ingram vakazvimirira navaNat Hyman vebato reRepublican Party. Mumwe ari kukwikwidza musarudzo idzi ndavaRay O'Connell vanove vebato reDemocratic Party, asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pagwaro rekuvhotera musi wekuvhota kana kuti write-in candidate. VaTembo vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti zvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino ndezvekushaya mari inovakwanira mukutsvaga rutsigiro, asi vachiti kunyange zvakadaro urongwa hwavo huri kufamba sezvavanotarisira. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro navaTembo kuti tinzwe nezvegadziriro yavo.
Zviri kufamba Zimbabwe kamodzi vatoti zvinofaya, zviri kufaya kuno. Since takambotaura nemipaya, tiri vanhu vakaunganidza tumari totakaunganidza itoto, tikaita maflyers, takaita mayard signs avanonyanya kushandisa kunoku. Tichidaro futi tiri kuita door to door. We've been doing here yatinoti door to door for the past maybe 25 days now. Saka tiri kurova mativi ese, north, south, east, west, tichienda door to door. Ndine mavolunteers handinawo. Allentown yakakura zvekuti handingakwanisa hangu kuva ndirequest, saka ndine vamavolunteers vanoendawo vari vega vachinotaurawo nevanhu. Ndakaita team ye about 14 people vandakapa mabusiness card, and then ndine strategist wangu anonzi Francis Mawindi, ndiye ari pamberi pecampaign, ndiye wandichitaura naye tichistrategiza zvinhu zvese. But to be honest with you, zviri kufamba ini tiri kuwana response yakawanda chaizvo kune vanhu vari kutizvo vachativhotera.
Ndezvipi zvamunganongedza kuti zviri kukanganisa iwo mugadziriro wenyu?
Chikuru chandaida chaizvo zvandaida kuti ndiite nechekuisa wa mabillboards kana matatu kana maviri Marlin Town awe vanenge achionekwa nevanhu vanenge vachipinda Marlin Town vachiti driver munongoza wa billboards ninge zvachidza rakakura ndochinhu chatakangotadza chete kuisa because mari dzacho dzinodiwa dzakati one day hatinakwanisa kureza mari yakatiwo saka ndochingave chakandikanganisa chete but zvimwe zvese zviri on place zvimwe zvese zviri pa ground saka that's the only main thing otherwise everything else is positive
Asi munoona muine mukana wakakura zvakadi wekubudirira musarudzo idzodzi
kuina tinofanira kuina I think kubudirira chabudirira because chekutaura kwani tiri kuita door to door tiri kuita tiri kuwana response yakawanda and vanhu vari kunyatso promisa kuti vachamuka and hakusati kwamboitika vote yakadai so vanhu vakawanda havadi kuvota but this time since vari kuona kuti pane munhu weganda ravo mublack achikwikidzana nevarungu avo I'm the first one kukwikidzana paumeya muno muUnited States as a whole especially munhu wekuafrica ndindatanga kuzviita saka pane interest yakawanda kune vanhu even kuvarungu chaiko kana kuma Spanish kana kuvedu vanhu vechitema vari kunyatsonakidzwa nazvo and vari kunyatsokuona kuti hapano zviri kufamba I think ndichawina so far ndakambonzi nemorning call ndandiripa 60% chances yekuwina saka tiri kutarisira kuti tichawina musi weTuesday
takaona mumwe wevamuri kukwikidzana naye musarudzo idzodzi anove meya parizvinova Ed Polosky vachitsigirwa nemasangano evashandi mungaona izvi zvine zvazvinokukanganisira iwe here
izvo hazvina because masangano acho iwayo amuri kutaura amwe acho haasi munomu masangano ari kumiram New Jersey somewhere there and vanhu vasingakwanisi kuvhota vanongove nevanhu vanongoitawo business muno muAllen Town saka ndivo vakavapawo mari actually makaona kuti vakavapa mari dzakawanda dzekuti vakwanise kurana kampeni yavo and handifungi kuti zvinhu zvingatikwanganise because kana muchiverenga manewspaper iwo Ed Polosky vacho vane 54 indictments dzavari kurun against neFBI saka vane mhosva idzo dzavakatarisana nadzo dzavari kuramba kuti havana kuita but the only thing ndezvekuti dziri kuuya after election saka vari kuti ndomborana election ndohwina kana ndahwina tozoenda kumhosva saka handifungi kuti ndiri kutya zvakanyanya kuti vangandikonde ndiri kutotarisira kuvakondaini
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vasolomon tembo avari kukwikwidza sameya weguta reAllen Town mupennsylvania muno muamerica vari parunhare kwakare kupennsylvania nestudio 7
Gungano rinoitwa muGhana nevarimi gore rega rega rine mukurumbira wokusanganisa varimi, vatengi, vakuru vehurumende, vanogadzira zvinhu, vanoita zvebudiriro nevanoita zvemari. Kutanga kwemwedzi uno, bazi reUnited States Agency for International Development richishanda nebazi rehurumende yeAmerica reFeed the Future Initiative pamwe chete neAgrihouse Foundation rakaronga gungano rokuvaka hukama hunobva mugoho ra2017 rechibage mupunga nenyemba. Vakange varipo vanosanganisira mutevedzeri wegurukota rezvekurima nezvekudya Dr. Sagre Babangi, gurukota rinoona nezvematunhu okumaodzanyemba kwenyika Salif Said, uye vanotungamira bazi rezvekurima muUSAID muGhana Muzvare Jina Tajikman. Gungano iri rakaunza pamwe chete vemabhizimisi ezvekurima muGhana vanopfuura chiuru kuti vagova nemazano nekudzidza pamusoro penzira itsva dzekurima. Muzvare Tajikman vakati muGhana chirongwa cheFeed the Future chinoda kuwedzera mikana yezvemari nokusimudzira goho. Vakatizve vanhu vanopfuura makumi masere nemakumi mashanu vakashandisa nzira tsva dziri nani vachirima munzvimbo dzinoita mahekita zviuru makumi masere nezviviri. Muzvare Tajikman vakati kushandisa nzira itsva nokudzidziswa kushandisa nokutengesa ndiko kwakaita kuti varimi vatengese zvirimwa zvinopfuura 120 emamiriyoni emadhora mugoho ra2016. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuenda kunokwikwidza musarudzo dzemunyika kumusha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokurudzira kudzoswa kwemutongo werufu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamai na Praxidis Jeremiah.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithatha umhlaka 1 lwezi 2007 ngoPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukuvuselelwa kwesigwebo sokulengisa ikakhulu labo abatholakala belecala lokubulala.
Uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bahambe bayovota silusungule lapha kobulawayo siluqale ngomvulo. Zamukuba kutazi ukuthi sibabonise ukuthi hayi sokule system entsha sokulendlela entsha yokuregister abantu okuthiwa iPVR.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ibambisane lebona lokulondoloza kwelungelo loluntu iZim Rights labaculi besungula uhlelo lokufundisa abantu ngezokhetho.
Abantwana sokuthiwa nxaye ngabhadalanga i-school fees kabhala imihloliso yokuphela komnyaka. Lokhu kuzadalela ukuthi bebe behlala bempisele emuva. Xa elokhu bempisele emuva i-school fees leso laso isikoledi sayo silokhu esisale.
Izikolo ezithile zakobulawayo zibikwa zazise abazali ukubana abantwana bazasoza abasoze bavunyelwe ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka nxa bengabhadalanga inhlawulo yesikolo yama-school fees. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukuvuselelwa kwesigwebo sokulongisa ikakhulu labo abatholakala belecala lokubulala. Wasola labo abaqhubeka besiyathululela izimali kubafundisi abashumayela ngezokunotha masinya, ikanti ke yibo njalo abahlezi bekhala ngokuswela imali ngenxa yesimo somnotho weZimbabwe esingamanga kuhle. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mugabe uchola amazwi phambi kwenkulungwane zabantu emathuneni abeka amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre namhlanje emini lapho kubekwa umoyi umnumzana Donnie Mvuti ilunga leZANU-PF yena obedume ngemibono etshiyeneyo kumaphephandaba. Umgabe uthe labo abathi elizweni akulamali baqamba amanga ngoba nangu phela beyibo abanothisa abafundisi ngeminikelo.
Abanye phakathi kukazulu wakuleli baqhubeka besiya kubafundisi bamasalamusi. Ekuzweni lamazwi namba sebethululela izimali zabo kwimigqumo yokukhangeza izimali eziya ezikhwameni zalaba bafundisi.
Uye wabulala labo akade bebuthene ngembambo lapho athe abanye bakhe bakahulumende sebelomkhuba wokugijimela kulaba bafundisi beyothenjiswa izikhundla ezifana lokuba ngumsekeli womkhokheli welizwe kanye lokuvuka bephethe ubukhokheli bezanu PF.
Yani ukujokudia iwe mangwana iwewe tuwebisawa vice president.
Umongameli Mugabe ubuye wathi abanye bakhe kuhulumende labo baya kulaba bafundisi besiyotshelwa ukuthi bazaphiwa isikhundla ezifana lokuba ngumsekeli kamongameli welizwe, ikanti abanye bathenjiswa sona isikhundla sokuba ngulozathu ngamela ebandla zanu-PF.
Esipha umbono wakhe ngamazwi la umnumzana Pride Mkhono uthe loba nje abafundisi bamanga bekhona kakufuzanga uMugabe adlale ngodaba lokuselakala kwemali ngoba uhulumende wakhe enguye owaludalayo.
Umongameli Mugabe lapha mbona engathembekanga lapha ngoba nguyena owaletha ukudubeka phakathi kwabantu la. Yikho besiyakhe gijimela kuma-prophets besenza zonke izinto ezifana nalezo. Singaphenduka namhla sithi abantu bagijimela kuma-prophets amboni kuyukuthembeka kukamongameli welizwe lawo.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Peter Mguni uthi amazwi la ajonge ukuhleka labo abafisa ukuthatha izikhundla kuZANU-PF kanye lesikaMugabe phinde abeyise.
Into ekhanya imgcikelanga ukuthi uMugabe wenza abanye bakhe iziphukuphuku njalo ukukhanya uyabeyisa ngokuba ngabantu abaphonga ukukholwa yonke into ikanti bona batshengisa ubuhwaba bokufuna izikhundla eziphezulu.
ELeZimbabwe selibona ukuqonga kwenani labafundisi abentshumayelo emayelana lezemali eminyakeni edluleyo osokusenza iningi labantu linothe libe izipasha ngemali yeminikelo yabantu abadukikayo bezama impilo ukuthi mhlawumbe bengakhululwa ngabafundisi laba. Lokhu sokwamukelwe ngemibono ehlukene abanye bethukana lakho lokho okwenza ngabafundisi ukuthi iningi liyagijimela kibo laba bafundisi. Kunoma abanye besithi bayasizakala iningi libika ligoliswa inhlanzi ngezandla into esisuke yachiya laba bafundisi betholakala njengabantu abangathembekanga. Kusenjalo uMgabe ubike ukuthi labo abantu abenza amacala kufuze bebotshwe ukuthi abanye kufuze bebulawe ngokufakwa intambo. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International emelwa ngumnumzana Cousin Zilala ithi lokho okubikwa nguMgabe kayivumelani lakho ngoba phela umthetho weZimbabwe ungasavumelani lakho ukuthi abantu bebulawe ngokufakwa intambo. Kumele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ibambisane lebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu iZim Rights labaculi ukusungula uhlelo lokufundisa abantu ngezokhetho bebakhuthaza ukuba bayibhalisa ukuvota phansi kohlelo oleBVR osolungene kuhlandla lesibili. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ezombusazwe kunye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo seziphume ijumo zayakhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota kanye lokuthi bavote ngomnyaka ozayo. Lamhlanje inhlanganiso yeZim Rights ibambene lomculi uCooksman leVictory Siyanqoba bangene kulanga lesithathu bebhoda ubulawayo ngemoto yomkhankaso ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota. Izilindo zamabhasi kobulawayo eGodini, eRenkini, eNtumbane leNkulumane Mall kunye lamalokishi ambalwa ngezinye zezindawo ezithe zafinyelelwa ngaphansi kwalo umkhankaso. Umgcini ingcebo weZim Rights, umnumzana Themba Chivea, uthe uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota lujonye ukuthi wonke umuntu ayebhalisa kungakhathalekile ukuthi sewake wavota.
Uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bahambe bayovota silusungule lapha kobulawayo siluqale ngomvulo. Sizama ukubakhuthaza ukuthi sibabonise ukuthi hayi sokule system entsha, sokule ndlela entsha yokuregister abantu okuthiwa yi-BVR.
Umculi uCooksman Khulekani Bethule laye ugcizelele kulokhu.
Sebesithi hayi mina kudala mina ngabhalisa mina kusukisela ngo-1980 ibizo lami lemininingwane yami ibivele ikhona ngale ku-voters roll. Hayi le yi-voters roll entsha ebunjwa-ke laphana biometric system yiyo esasiyisebenzisa, yiyo esizabe siyisebenzisa kumnyaka ozayo ngo-2018. So wonke umuntu kahambe ebhalisa kutsha bakithi.
Unkosazana Esther Zitha oweqembu lomculo wembube eleVictory Siyanqoba uthe lapho abantu besiyabhalisa ngabangachiyi abantu abaphila lobugoga.
Nalabo abasezindlini nyazi bakhona abanye abangatholanga lelo thuba lokubana befike kulindawo, nyazi bakhona abanye abagogekileyo bahlobo bethu. Nina ngumlathi wenu wokubana uma ekhona umuntu ogogekileyo endlini eneminyaka 18 kusiya phezulu mthathe mncedise ehambe khona ngale laye eregister.
Osakhulayo uJacqueline Ndlovu uthe esikolo seMpumelelo Primary eMpophoma akukhombisi ukuba iZeki iyabhalisa abantu esola kakhulu lokuthulisa kwayo emisakazweni lakumabona kude mayelana lohlelo lolu.
Ngimangele izolo bengike ngavakatshela i-registration center. There no clear signs ukuthi kulolu tholezakalayo. Into nje eyinkinga kulesi sigaba sethu yikuthi iZeki ayikahambi tshela abantu ngohlelo lukhona.
Usikhulile Moyo laye uvumelane loMandlovu ethi abantu baphuzile ukwaziswa kodwa ethi uhlelo abaluqalileyo lukhanya luzaba lempumela.
Into engiyisolayo ukuthi baphuza ukuqalisa ngoba abantu khona beyakuzwa kuyathi phase phela bengikhona besukuma ukubuye. But kusebenzile kuyancedisa ngoba abantu bebengakwazi.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota lungene kuhlandla lesibili ngensonto edlule kodwa ubulawayo leMandebeleni jikelele ibe lenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Umkhankaso wokubhalisa ukuvota awukatholi ukubukiswa kumabona kude kanye lokusakazwa osekuchiye iningi labantu lingazingohlelo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Lokhu esisedabeni lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zithi kusobala ukuthi uhulumende esebenzisa ikomishini ebona ngezokhetho iYezek uzama ngazo zonke indlela ukuthi avalele phandle izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zingabi lamalungelo okukhetho oluzayo luka-2018. Ikomishini le ithi wonke umuntu ofuna ukuvota ngomnyaka ozayo makabuye eZimbabwe ukuzobhalisa njalo aphinde abuye ngesikhathi sokhetho ukuzovotela afuna angene esikhundleni okudalela abasemazweni indleko enkulu. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBrithani.
Isisekelo sombuso sika-2013 sivumela zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphatheke kukhetho njalo zivotele ezibafunayo kungakhathelekile ukuthi zihlala eZimbabwe kumbe emazweni. Unkosazana Sindisiwe Dube ukhala ngendleko zokuhamba kaningi ukuyabhalisa lokuyavota ekhaya.
Hayi, mina ngizubuhlungu kakhulu ukubana sisebenza kanzima la. Sisebenza imali sithumele ekhaya. Imali yethu iyafuneka le ekhaya. So kumele thina sichiye imisebenzi yethu la eyiyo esinike imali. Sihambe siregista ukuvota. Sithi sivela kweregista ukuvota. Sibuyele futhi ekhaya sihambe siyevota. Why? Khona kule embassy la.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEngland ezilesifiso sokuyavota ngomnyaka ozayo. Umnunzana Arthur Molefe lilunga lezaphu. Yena uthi okwenzakalayo akumelanga kuvunyelwe. Ekutaza abantu ukuthi bangathuli nje babukele uhulumende esona.
Bantu bakithi beZimbabwe ake sisukumeni sicomplain ngento eyenziwa igovernment yakithi le. Bayakwazi ukuthi abantu abangaphandle bangavalela ukuthi bangavoti bona bazahlala kupower.
Isizalwane eziningi zeZimbabwe kwelengilandi zijayele ukuyavota ngesikhathi sokhetho eZimbabwe ngoba babhalisa kudala kugwalo lwabantu abalamalungelo okuvota. Lona lonyaka olusezenziswayo ngendlela entsha yakulezi nsuku e-Biometric Voter Registration, BVR. Osokusitsho ukuthi sokumele babhalise kutsha. Umangulube ngumama obele sifiso esikhulu sokuyavota.
Ngumama owafika elizweni leli ele-UK ngomnyaka ka-2000. Sengile mnyaka 64. Sengile 17 years ngilokhu ngihlezi khonapha. Izinto zingalunge ekhaya. Sifuna ilungelo lokuthi sivote. Ayikhona ukuthi sihlale lapha singavoti.
Ukubhalisa ukuba nelungelo lokuvota kukhetho luzayo, abezek bafuna okuninginengi ohlanganisela ukubonakalisa ukuthi isizalwane seZimbabwe njalo lapho ohlala khona abathi yi proof of residency. Unkosazana Nothabo Ncube uthi lesifiso sokuyavota kodwa akumncedi ngoba into ezifunekayo zonke ukuthi abhalise akalazo.
Ngazi usuke ku-diaspora ufike uye ekhaya bazafika bafune i-proof of address. Uzayithatha ngapi i-proof of address ungahlali ekhaya?
Ukhetho luka-2018 eZimbabwe lukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi yilo olungaletha inguquko. Isifiso sokuyavota kukhetho lolo sikhona sibili kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe okuguqela naseBrithani. Babikwa abefika izigidi ezine abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe okwamanje abayibo abasebenza nzima bethwele umnotho welizwe ngokuthumela ukudla le mali kodwa abanawo amalungelo okungena kukhetho lweZimbabwe emazweni abahlala kuwo. Kumele babuyele ekhaya. Ngimele iStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. KoBulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eNtumbane, eLobhengula, laseLuveve, Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuthafara, Gatefield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundo, Uzumba, Murewa North West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuza, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iVoice of America ethi www.voaindebele.com.
Asefikile ama-election aranda khona manje. Asefikile
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngabafuna ukuyancintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-485-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lalele umsakazo we-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Singakangeni esigabeni silandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo usubuyele njengensukwini edolobheni le-New York ngemva kwengozi yomunye undoda ovuke ubhova washayela imota yakhe egxoba ixuku labantu alabakade behamba ngamabhayisikile eManhattan, wabulala abathobaminembili walimala abambalwa. Lundoda ucine edutshulwa ngamapholisa izolo. Kuthi ke idale lephalamende lakwele Japan selikhethe labuyisela inhloko kahulumende uShinzo Abe esikhundleni. Ukukhethwa kwakhe kwenziwa ngemva kwenyanga ezimbili ebandla lakhe ele-Liberal Democratic Party linqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende limanyenele le-Komeito Party. Okuhle kwenza lumanyano wathola isilinganiso sokubili kokuthathu samalunga aleli dale. Izikolo ezithile zakobulawayo zibikwa zezazise abazali ukuba nabantwana abasoze bavunyelwe ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka nxa bengahlawulanga inhlawulo yesikolo yama-school fees. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imithetho yeZimbabwe ithi akula mntwana okumele axotshwe esikolo ngenxa yokungabhadala kwenhlawulo yesikolo. Ngokunjalo iningi labazali likhathazekile ngaleli nyathelo. Umnumzala Laselo Chivea uthe lapho okufunda khona umntanakho sebebazise ukuthi abantwana abasoze babhala imihloliso nxa bengabhadalanga.
Silesikolo esikhulu kakhulu igampu. Lapha abantwana batshelwe ukuthi uma bengabhadalanga $12 by Friday ngeke babhale i-end of term exams. Cha, sizamile ukuya esikolo ukuyakhulumisana labo kodwa bathi bona kusiwe i-SDA esho njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sambulo Ndlovu uthe lokhu kubisela abantwana emuva ngoba nxa bengabhalanga imihloliso yokuphela komnyaka kuyahle kubavimbe ukuqhubekela phambili esigabeni esilandelayo semfundo yabo.
Abantwana sokuthiwa nxa engabhadalanga i-school fees kabhala imihloliso yokuphela komnyaka, lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bembisele emuva. Nxa elokhu bembisele emuva i-school fees leso laso isikolede saye silokhu sisanda. Ngakho lokhu kuba nzima sibili emntwaneni ngoba lakho kuyamenza angabe sasithakazelela sibili isikolo.
Unkosazana yemurai Takwirei ongomunye umzali uthi lokhu kwengezelela izikwelede lendleko zesikolo ngoba umntwana esezaphinda izinga elilodwa.
Mina indaba le eyokuthi khona abantwana bangabhadalanga ifees bangabhali ama exams ekupheleni kominyaka mina ayimphathi kuhle kakhulu ngoba yebo nyavu umthi umlando ukuthi ebazalini ukuthi sibhadale ifees kodwa kulezi insuku kunzima kakhulu ukuthi uze wenelise ukuthi ubhadale yonke ngoba sokunzima ukuthi imali yakho ihlanganise yonke nale ama fees kulezi insuku. So besicela ukuthi abantwana babhale ama exams bangaze baxotshwa, sizabhadala yebo kodwa khathesi abavunyele ukuthi babhale.
Kodwa umnumzana Dixon Moyo olilunga le school development committee kwesinye isikolo ale ukusichaza uthe lokhu bakwenzela ukuthi bakhuthaze abazali ukuthi babhadale indleko zesikolo.
Abazali lapha bazama ukukhuthazwa ukuthi bebhadalele abantwana ifees. Izikolo vele zilohlupho lokuthi imali yokusebenza ezikolo imali evele ebazalini. Abazali ungabatshela ubakhuthaze phakathi kwesikhathi asibhadali. Kodwa ke lokhu ayisukuthi abantwana basoze belobe emhlolisi ngokokwethusela abazali nje lokubakhuthaza ukubakhumbuza ukuthi hayi lilo mlando bazali, bhadalelani abantwana ezikolo. Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ebe nelungelo lokuthi efunde esikolo. Yinto evele ibekiwe umthetho welizwe lonke omhlaba wonke jikelele, wonke umntwana lelungelo lokufunda. Kodwa ke abazali labo akufanelanga bephazamise amalungelo abanye abantwana, abantwana bayabebhadele ngoba la abanye babesebenzisa imali ezibhadelwe ngabanye abantwana.
Abohlangothi lwezemfundo kobulawayo bona balile ukuphendula impizo yeStudio 7 bethi basafuna ukuphenya ukuthi izikolo ezenze lokhu yiziphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abasuka elizwe besiyancintisa kukhetho lekhaya babhekana lengxaki ezimbalwa izibalisa ukungamukelwa kuhle lokubonakala njengabantu abafuna izikhundla bona bebehlezi kuhle abanye babo besekhaya besidla imbuya ngoluthi. Kulabambalwa abazancintisa izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende labanye abafuna ukuba ngumongameli welizwe. Chris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wancintisa kumela isigaba sevungu edale lephalamende esuka kweEngilandi lapho ahlala khona uEzra oyintatheli njalo yeStudio 7.
Mina ngikwenzile ukuthi ngangihambe kithi ukungena kwezombusazwe lokhu kwakuyikubana ke ngifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi. Ngangingenele ukuyathuthukisa isigaba sakithi abantu ababeyibo bangani babesiba lolaka ngabantu abangangaziyo abangaveli kithi laba bantu esithi ngabe social media babengancedi lutho. Kukanti zakhamizi lapho engangiphuma khona yizo zazingicele ukuthi ngibamele. Kukhanya ke kusiba labantu abaningi abangajabuleliyo abantu abavela ngaphandle kwelizwe nxa besiza ukuthi bazoncedisa ekhaya.
Kahle kahle kuyini abangakufuniyo ngabantu abavela kudiaspora?
Baza kutshela ukuthi wena ubungekho kuground kodwa bengananzeleli ukuthi ngaze ngibe kuground ngihlezi kunceda ngani ngingazithuthukisi ngingayifunda ngingayisebenza singahlala zonke sikhangelana ekhaya isigaba siyathuthukiswa ngubani ngoba ngamkhetha lo ohlala khonapho lapho ohlala esigabeni engela lutho ozakwenza yena efuna ukuyazihlalela ngeparlamenti yangikhona abuye alale. Ngakho ngangibona kufanele kumele ukuthi abantu laba bavela ngaphandle kwelizwe nxa bebuya lolwazi labo libathathe bangene ngabantwana bezimbabwe basuswa luduwe ezimbabwe kuyadinga umsebenzi ngaphetsheya.
Manje wona amabandla sabona sekuthiwa khona baphonga ukuthatha ama-candidates bengavetanga ngoba bavela phandle kwelizwe. Wena ukubona njani ukuthi nxa ubuphandle kwelizwe ubusuthiwa awumelanga uncintise ngoba bekulabanye ade bevele bekhona?
Ezimbabwe kungani sesemuva emazweni la siphila kuwo la kuba-South Africa lonke indawo bakhangela umuntu ukuthi uzenzelani isigaba. Sabalandaba lokuthi kukhala ukuthi hey ube active besenzani akusebenzi kanjalo. Kusebenza ukuthi isigaba sakithi sisalele umuntu lo ozathuthukisana ozasinikana esigabeni yikho okuqakathekileyo ukuthi uhlele nje kuground yokusebenza. Kumele bakhangele isizalwane seZimbabwe. Yebo, ngesizalwane seZimbabwe uyini ofuna ukuba sebantwini bakubone ngokuthi kwini ngokuba sebantwini yikho kumele bakuvumele bengahluphanga ngento eziningi ukuthi ubungekho emhlanganweni ubungenzi lokhu lalokhu lalokhu.
Manje nxa sikhangela elakusasa siyezwa bakhona abafaniseleyo bathi ha umuntu ongabusa ilizwe leZimbabwe ngoyaba evela kudiaspora. Ukubona kungaba liqiniso yini lo?
Ngoba liqiniso kakhulu ke kukanti abantu abavela kudiaspora sebelolwazi njalo bangena ngengqondweni zokutshontsha bayakwazi ukutshontsha emazweni labesikuwo kulicala nxa ngulo wembusazwe njalo sebefundile babona ukuthi ke ukuphatha ilizwe lokuphatha abantu kumele kube ngumuntu onjani, ufundisiwe yonke into, uhlangana lalapho ke uhlangana labo emazweni walabo sikuwe South Africa, Canada, Australia, USA, Britain, ubona ukuthi kena imbuso yabo isebenza kanjani, imbuso yabo ikhululekile, lawe ngakho lokhu lolwazi lakho litholayo ngaphetsheya usiyazi ke ekhaya uzathi usebenzi lolu lwazi ukuthi abantu bahlonitshwa, abantu abajontshelwa, abantu bafuna ukuthi izigaba zabo zithuthuke kuphela kungelalutho olunye olukhona.
Ezra Jesus Panda intathele zindaba yeStudio 7 ubekhuluma ecingweni eseNgilande. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi usethatha amanyathelo okuvala uhlelo lwe-Diversity Visa Lottery Program kulandela ukubulawa kwabantu abayisishiyagalolumbili eNew York izolo ngowesilisa odabuka kwele Azerbaijan uSayfilo Saipov. Yena-ke ubikwa waphiwa imvumo yokuzohlala eMelika ngemva kokuthola i-green card phansi kohlelo lwe-Diversity Visa Lottery Program. Lolu luhlelo lolu lusetshenziswa ngabantu abaningi ukuthola imvumo ukuzohlala eMelika. Sikhuluma nje luvuliwe njalo iningi lizama inhlahla emhlabeni jikelele. Emazweni awethu lelamhlanje uTrump yena udume ngokukhuluma kubi ngabantu abavela kwamanye amazwe uthe uhlelo lolu kumele luvalwe emizameni yokwenqabela izigelekeqe ezifana lomsolwa ukuza eMelika. USayipovu ubulale abantu laba ngokubagxoba ngemota ngabomo njalo ulimaze abantu abedlula ishumi. Ubikwa ebethwele imbhobho yamanga engadubuliyo. Amapholisa adubule amlimaza njalo athi kulobufakazi bokuthi umsekeli weqembu labalwa becatsha abesimozilem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Ukuhlaziya amazwi kaTrump sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Kwela kithi esindebeleni silesaga esithi zonyelwa mvunye. Ngakho ngokubona kwami ludaba olukhulu lolu ngoba masilubhekisisa singamthola uMnumzana uTrump ngoba asingeke sithi wonke umuntu ole green card ule ngqondo zobutororo uzokuhlasela abantu njengalokho esikubone kwenzakala eNew York. Kodwa abanye bathi i-prevention is better than cure. So ngezinye indlela yena ngokubona kwakhe langecampaign yakhe ayenzayo ukuthi vele u-anti-immigration, I think laba abantu abayenza lokhu obuterrorism ababenzayo lobu, they are pretty much feeding into i-rhetoric yona le avele ayisho ekuqaleni ukuthi abantu laba ababuya from ngaphandle. Yena usukathi abaningi bakhona, but masibhekisise ama-statistics balutshwane nje, it's just individual cases. So kunzima, yes, on one hand ule point ma e-addressa i-base yakhe ngoba i-base yakhe ivele ivumelane layo ukuthi ayivele kunjalo labo abantu ababuya ngalama-green card awe-lottery baza lapha behlose ukuzohlukubeza nokuhlasela abantu base-America. Kodwa ngaseqinisweni ama-statistics akhomba ukuthi balutshwane abayenza lokho.
Amalunga awedale lephalamende kundlu zonke zombili ele-senethi lendlu encane ephansi, ubona bevumelana lo Mnumzana Trump yini bevala lolu hlelo?
Well, right now, both houses, i-Congress, i-lower house, i-Congress, le-upper house, i-Senate, i-majority, yama-Republican. So, ba-controller, zonke lezindlu zombili. Yebo siyazi kukhona ama-moderate Republican, abangavumelani lakho konke, ongabe kuphushwa i-agenda ka-Trump. So singazi njalo ukuthi ekuvoteni lapha bangavumelana yini bonke ukuthi hayi ngempela uhlelo lwe-green card leli kumele luvaliswe. Kodwa abaningi bakhona I think baya analyze kakhulu before bavumelane lakho. So hayi kuzoba nzima, kodwa ngibona engayiphusha uTrump leyo ngoba izothola isupport kwabaningi ama-Republican, especially after lokho esikubone kwenzakala eNew York.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uxoxe lo ntungameli nkomo we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Oselivalelisa ngilifisela ukuthi ngobuhle kodwa lingakhohlwa ubana Ngisuka lapha singena kuhlelo ole live talk iDiaspora Forum lapho isixoxa ke ngabantu abafuna ukuyancintisa ukhetho.
Sibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.